icyokwadi ntiyongere kwicika muno muzimbabwe ku kirani yatiri gutemberana na nyirenga wa 2030 bari gushungurizwa nari nsinja abone uko adangana na zimbabwe bageza amazu y'amabiri matatu agarika banga bari kugudiswa nebisa nawu rehurumende reherawudi bacinjiye bane mhosha dzakasiyana-siyana asi tazongotanga kuzvinzwa pedi nekuti vageza vabuda vachiramba urongwa hwa 2030 uye vachikurudzira mutungamiriri aripo kuti dai ari mumwe akanda mapepa ekusiya basa saka zvichitaridza kuti nyaya dzavanotsvagirwa dzingange dzaizongodzita machete here nekuti vari kupikisana neurongwa huri kunzi hunofanira kunge huchiitwa hwa 2030 takanzwa vana comrade masemberembu vachairmen veharare vana comrade garwe machairmen ekumashona east nemamwe maprovinsi vachibuda pachena kuti vachange vachidzinga nhengo dzezanupf dzichange dzichiramba nhau ya 2030 chinoshamisa ndechekuti vakanga vari kutaura kuti shoko iri uye chisungo ichi chakabva kuvanhu asi nhasi vanhu vazhinji vari kubuda vachitsvikisa kureva kuti vareva nhema kuti chisungo chakabva kuvanhu ndokusaka vanhu vaakuchiramba ivo vaakushandisa masimba avo ekuzama kushitidzira vanhu ndokusaka zvakare makaona vagarwe vakataura pamusangano wenoka government yeuini vayo hurumende vachitaura mashoko ekuti nyomba nekuti shoropodza ini navagomo kunange tisina zvatakanga taita so zviri kutaridza kuti vakuru vehurumende nevakuru vemusangano vari mupanic mode
dr mavhaza tinzwawo maonero enyu
sekutangaize kuti kutsidzirana kwanga kurimo hakungarambire nekuti kuri pachena asi tatoda kuzvitaura takatarisana ndechekuti chekutanga chirongwa cha 2030 hachisati chava chirongwa chebato chirongwa chechimwe chikamu chiri mubato rezanupf chiri kuti ngatiendei kuna 2030 vamunanga vachingotonga kune vamwe vari mukati muzanupf vakati aiwa hazviite ngatirambe takabata bumbiro remutemo saka kune vari kuda kuchitende ku 2030 vanei masimba akati wandei kupfuura vari kuramba saka pane kutyidzirana kurimo ndozvakanga vachisara kuti aiwa bato rezano harifanirwe kuita bato rinotyisidzirana saka vanhu ava vanofanira kutyisidzirwa vanhu vanofanira kuratidza kugutsa ruzhinji rwavo mukusarudza asi kuchienda panyaya yavageza pane zvinhu zvitatu zvatinofanira kutinzwise chekutanga ndechekuti mapurisa ataura nyaya dzinokwana kuita ina dziri kutsvagirwa vageza yekutanga yekuba pachirungu fraudi neyekuzotuka mutungamiriri wenyika chekutanga ndechekuti mhosva haiori pamutemo ukapara mhosva yako nhasi unogona kunge usingatsvagwe asi musi unobuda zita rako pachena ndopanoti o munhu iyeyu ane dzimwe nyaya dzandakachengeta saka mapurisa emastation akasiyana-siyana vanotaurirana kuti aiwa ndine nyaya yake pano ndaandimutsvagawo vamaavati aiwa ndachotya kumusunga nekuti anga munhu mukuru saka zvapane nyaya yapa tobva tasisa nyaya dzake dziya saka nyaya dzake dzaarikutaurirwa dzecriminal hadzinei nenyaya yake yaari kutaura yekuti mutungamiriri wenyika asiye basa
vatsenenga munotii nemashoko ataurwa nadr mavhaza
chandafarira ndechekuti dr mavhaza akabvuma pachena kuti kutyisidzirana uye kushandiswa kwechisimba nevane masimba vachitsikirira vari pasi vasina masimba zviri kuitika munyika uye zviri kuitika mupato ndinoda kuti nditende naizvozvo ndinoda kuti zvakare nditende kuti vabudisa pachena kuti nekuda kwekuti vageza vabuda pachena vaakutaura zvavaakutaura ndokusaka vaakunzi murume ari kutaura uyo ane nyaya dzake kuno murume ari kutaura uyo ane nyaya dzake kuno asi aka mukoma akaisa kutanga tichizviona muzanupf kuti kana vanhu vakaita fomout vanotanga kutitsvagirwa nyaya nekuti kunangwe nemutungamiriri wenyika varipo 2017 kwakanga kwobuda majokesi achinzi vane mhosva dzavakapara dzinoti kune dzinoti hatizoziva hatizivi hedu kuti dzakazofamba sei pakudzoka kwavakaita so itsika yezanupf
dr mavhaza mataura imi kuti mhosva hairovi vatsenenga mavakutaura kuti paita munhu mhosva ngaabatirwe ipapo vamwe vanoti imbwa inoroverwa pachinyiro
ndingandigadzirise ndichiti chekutanga ndechekuti vatsenenga mahavasi kunzwisisa chinhu chimwe chete vageza havasi kunzi vakapara mhosva nezanupf vari kunzi vakapara mhosva nemapurisa mapurisa haana kutumwa nezanupf mapurisa haasi chikwata chezanupf
ndinokumbira kuti panyaya yataurwa nadhoko yekuti nyaya haisi kubva kuzanupf aiwa nyaya yavageza yakatanga pamusangano wezanupf kumashona west yakaitirwa kudaunhill ikataurwa napolitibro member anozova zvakare minista wejustice vazilambi zilambi vachitaura kuti geza ane mhosva dzake dzakati pamusangano wezanupira uchitanga kuvezerwa nyaya sezvandaitika kwandiri makazviona dhoko kuti ndiri pamusangano wangu nevatatu venhau makangoerekana matuma chikomana chepaepo kuzobvunza mbudzisa ndisingazivi nechinanga chekuda kungouya kunongodzisa
Vachuenga kuti vari kudo here kunge vachipinda panyanga uye vamunangagwa vakabuda kare pachena vachitaura kuti 2028 vari kunozorora zvii zvamungataura
vanhu vari kungoda vachuenga kuti vagotonga nekuti vachuenga ndiwo pabumbiro remutemo yezanu pf ndiwo vanokwanisa kutora chigaro kana vamunangagwa vachinge vabva saivo vari vhaiti vekutanga vachiterwa navamuhadi saka pfungwa dzevanhu dziri pakuti kana vamunangagwa vakabva mutedzero wavo votora mutedzero wavo haafanirwe kutaura kuti ndiri kuda anongomirira nguva yakaa achinge afara ndoyavakamirira